This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, mbudzi 10, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhengo nhatu dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzarohwa zvakaipisisa nhasi muHarare nevanhu vari kunzi vatsigiri veZANU PF.
Kupera simba kwemari yemuSouth Africa korwadza vakawanda muZimbabwe.
Studio 7 inopinda muchikamu chepiri chekuongorora zvakadzama mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mashoko atiri kutambira anoti nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzarohwa zvakaipisisa nhasi muHarare nevanhu vari kunzi vatsigiri veZANU PF. MDCT inoti varohwa zvakaipisisa inhengo dzevechidiki dzinoti vaJames Chidakwa, vaRhino Mashaya pamwe navaKeith Charumbira. Vanhu ava vanonzi varohwa vachibva kumatare edzimhosva, uko kune nyaya yasachigara weHarare vaEric Murai iri kumatare. VaMashaya vanonzi vadonha mazino mana uye kutyorwa ruoko, uko vachidhakwa navacharumbira vachinzi vakuhwara zvikuru mumusoro. Vatatu ava vanonzi vapiwa mibhedha muchipatara chiri muHarare. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF kanavo mapurisa panyaya iyi.
Vachitaura pamusangano waitwa nechipiri muHarare, masangano anoti reZimbabwe Human Rights NGO Forum.
Direct from Washington.
Masangano akazvitine vanhu vakawanda munyika vanoti simba riri kushandiswa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe mukuona kuti dzimwe nhengo dzeZANU PF dzadzingwa harisiriro. Tichakupai nyaya iyi muchikamu chinotevera. Asiko zvinotombotarisa nyaya yekuti masangano akazvimirira muZimbabwe anoti hurumende inofanira kugadzira komisheni inoona nezverunyararo nekuchengetedza munyika, kuitira kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa. National Peace and Reconciliation Commission iri mubumbiro remitemo yenyika rakatambirwa makore maviri apfuura. Mutori wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nechipiri muHarare, masangano anoti reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Center for Community Development, Zimbabwe Civic Education Trust neYou Zimbabwe Trust ati achakukwidza nyaya yekumatare kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaramba vakanyarara nenyaya yekugadzwa kwekomishini iyi. Nhengo yeZimbabwe Human Rights NGO Forum vaShastri Njeru vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera zviri mubumbiro renyika nekuzadzikisa zviga zvirimo, kusanganisira kugadza komishini yerunyararo iyi.
Kurudzira hurumende kuti itore matanho nekukasika kuisa pamwe chete komishini yeNational Peace and Reconciliation kuitira kuti mirizhonga iri munyika ikwanisike kugadzirisika. Izvi zvinoenderana nebumbiro remutemo rinopa iro simba rekuti hurumende ikurumidze kuisa pamwe chete komisheni iyi yandataura. Tikaona kuti hurumende iri kutora nguva yayo yainoda kuti iise pamwe chete komisheni yePeace and Reconciliation, inoona zvakakodzera kutora nyaya iyi kuenda nayo pamatare epamusoro eConstitutional Court.
Mushare Gladys Hlatshwayo vesangano rezimuseti vashoropodza nyaya yekushayikwa kwemari inonzi ndiyo iri kutadzisa kutanga kushanda kwekomishini iyi vachiti uku kungoshaya hanya kwevatungamiriri venyika.
Wongo tiri kunzwa nyaya dzemari asi hasi hatifungi kuti nyaya yemari ndo ingaite kuti tadze kukoshesa. Zvikuru sei takatotarisa nyaya yekuti iyo ikomishen iyoyi ine makore. Pane mamwe makomishen akaoparationalizwa asina makore asi iine makore. Saka tinovimba kuti isu tanga tiri kufungirawo kuti ndo yaifanira kutopiwa importance yakanyanya nekuti ine makore. Pane dzimwe dzisina makore dai inga iri nyaya yemari nezvimwe zvinhu.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu vaRashid Mahia veYou Zimbabwe Trust vatiwo chiri kuwedzera mhirizhonga muZimbabwe inyaya yemapazi ehurumende anoda kuita zvematongerwo enyika uye asingaiti basa ravo nemazvo.
Mhirizhonga itova inyanye kuva dambudziko nechekuti dai iri mhirizhonga inoitwa pakati pevanhu voga mapurisa enyika obva apinda asina divi raakarerekera. Zvaiva nyore nekuti hapana munhu anoda kusungwa. Dambudziko rinoitika nderekuti kana pakaita mhirizhonga mapurisa anouya aine divi raakarerekera. Tinonzwa kuti vachihuri vakatotaura kuti ndivo vakakwanisa kudi kudhira nemaissues nenyaya yemapato anopikisa vachizvipembedza nenyaya iyi. Ndopanobva nyaya yedu yekuti kana tiine mapurisa handiti kana tine mabato ehurumende ane basa rekudzivirira nekuchengetedza vana veZimbabwe pasina kuti vari kubato ripi. Tine mapurisa akadaro nemauto akadaro nemasoja akadaro nyaya yemhirizhonga ingadai isingawaniki.
National Peace and Reconciliation Commission yakapuwa makore gumi chete bumbiro remutemo renyika kubva zvatanga kushanda bumbiro iri mugore ra2013. Vemasangano akazvimirira vanoti pasina runyararo hakuna budiriro inoitika munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mdadigwa.
Direct from Washington.
Mauto anonzi ndiwo ave kutungamira mukuparadzwa kwemitumbi yenzou dzinodarika makumi matanhatu nedzimwe mhuka dzakaurayiwa nemuchetura wecyanide muHwange National Park. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemhuka reZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vanoti mashoko avari kutambira anoratidza kuti mauto ndiwo ari kutungamira mukupiswa kwemitumbi yemhuka idzi pamwe nekuchengetedza madota acho. VaRodriguez vanoti havasati vavana ruzivo rwekuti pane matanho atatorwa here ekuchenesa muchetura vakaiswa mumatsime ainwa nemhuka pamwe nenzvimbo dzaidyiwa ivhu nenzou sezvo veruzhinji vasisabvumidzwi kupinda nekubuda madiro munzvimbo iye. Mugore ra2013 boka reNational Parks and Wildlife Management Authority rakabatsirwa neboka reEnvironmental Management Agency mukukukura ivhu raive nemuchetura wecyanide richinorasirwa munzvimbo dzakachengetedzwa. Studio 7 yatadza kubata mutauriri weNational Parks and Wildlife Management amai Caroline Washaya Moyo sezvo nhare yavo yanga isingadairwi. Takundikanawo kubata vedivi rechiuto kuti tinzwewo pamire nyaya iye. Ngatinzwei hurukuro yataita navaRodriguez pamusoro penyaya iye.
Pakutanga vari kupisa mhiri dzenzou and kupisa chete hazvibatsire cyanide inotopinda pasi, so therefore iri kuda kuneutralizwa nemishonga kuti irege kudzokera.
Ndiani ari kupisa mitumbi yenzou iyi?
Ndakatonzwa kuti masoja atopindira ipapo wainchurge manjiri ndio ari kutotonge ipapo neNational Parks nanyaya yepoaching iyoyo and kumboona control kuti wazvione kuti chiine chii chiri kuitika ikoko.
Asi vanhu vachiri kubvumidzwa here kupinda nekubuda muHwange National Park?
Well, matourists anotopinda anobuda but malocal vakumana wedu vapamisha ipapo vari kurambidzwa kupinda imomo.
Munoona vakagadzirira here kuti vange vachikwanisa kuchenura mushonga wecyanide iwoyu?
Ipapo pari kunetsa enda handina kumbosvika ikoko and information yacho yadu kutambira kuti havasati vatanga kuneutralisa nengiri cyanide yacho, so therefore zviri kunetsa enda pane mhuka dzakawanda dziri kufira ipapo kubvira shumba, mbada nemhuka dzakasiyana-siyana dziri kufa enda kana wanaodzomwa mvura iyoyo wanofira ipapo. Plus takaona kuti pane kamba futi dzakafa but kana wasinganeutralize kupera kumakore so munozoona kuti cyanide yacho inotibudira futi pasi ichiraya muka futi.
Makore apera vamwe vagari vemuhwange vaiwanikwa vaine mushonga wecyanide iwoyu vakakurudzirwa kuti vange vachiusarenda. Mati manzwa here kuti gore rinova nekurudzira yavari kuitawo kuti vanhu varase mushonga uyu?
Chinhu chiri apa munoziva kana pasina mutemo oro macontrols yacho kuti munhu wakati wanotenga chii, unoziva pane mamutemo dziri kuda kupinzirwa ipapo kuti munhu wese aterere mutemo. Enda kana munhu wese wese hanzi ndine kamaini kangu so anotengeswa cyanide takumutsana maproblem. So therefore pari kuda mutemo dzakaomera kuti asi munhu wese wese anopindira ipapo achitenga cyanide yacho. Manje so munhu wese wese anokwanisa kutenga kana mapemet awana but hanzi ndine gold mine wakutengeswa cyanide ndipapo panonetsa ipapo.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vari parunare muHarare neStudio 7.
Rand reSouth Africa riri kuramba richishaya simba zvichienzaniswa nedhora remuAmerica. Izvo zvoomera vemabhizimisi vakawanda munyika vanotengeserana zvikuru neSouth Africa. Zvinhu zviri kutengeswa neZimbabwe kuSouth Africa zvaderera mutengo asi zviri kutengeswa zvichidhura. Izvi zvinoreva kuti chikwereti cheZimbabwe kunze chinenge chokwira sezvo nyika inenge yotenga zvinhu kudarika zvainogadzira ichitengesawo. Pari zvino dhora riri kutengeswa ne14.3 rands. Nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvakaomera Zimbabwe zvikuru kwemakore akawanda sezvo upfumi hwenyika husina kugadzikana zvekuti nyika inokwanisa kudzora dhora remuZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadze zveupfumi vaProsper Chitambara avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe pamwe navaKalisto Jokonya muzvina bhizimisi uye vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries. Tatanga nekubvunza vaJokonya kuti vanoona sei kushaya simba kweRand.
Tinoona nakidza nechekuti tiri kutaura nenyaya yemari yokuSouth Africa. Saka kana mari dzega dzega dzeimwe nyika dzinotongwa nenyika iyo dzichi tarisirwa nyika iyo nereserved raikoko ndonenge richimaneja mari idzodzo. Saka zviri panapa ndozvekuti isusu mari yatiri kushandisa haisi yedu, toshandisa mari yeimwe nyika yekuSouth Africa. Saka kuSouth Africa uku kana upfumi hwenyika yekuSouth Africa isina kumira zvakarurama, zvinogona izvo kuti mari yavo idone. Kana mari yavo yadona, isusu inogona kutikanganisira kuno nokuti isusu tine mari dzakasiyana siyana dzatiri kushandisa. Toshandisa South African rand, Botswana pula, Chinese currency, American dollar, pound, euro. Saka mari dzakawandisa. Saka izvi zvakaitira chunhu hwani kwatiri. Isusu tinotenga zvinhu zvakawanda kuSouth Africa, uye zveSouth Africa inotitengeserawo zvinhu zvakawanda. Saka zviri kuitika ndezvekuti izvo kudonha kwaita rand kwaita kuti iko ikanganise upfumi hwedu pakuti isusu tinenge takunge takutenga zvinhu tisina mari yakati tsigei, uye zvinhu zvatii takutenga zvinenge zvakuramba zvichinodhura kana kuti pamwe zvinyanya kudzoderera zvokuti hazvitipi kana isusuwo profit pane zvatinenge tichiita.
Vachitambara pindaiwo tinzwi muri kuona sei nyaya yerandi.
Randi kudonha kwariri kuita tichienzanisa neUS dollar kwaafekta current account sustainability muZimbabwe. Zimbabwe yagara yanga itori yatinoti pachinhu current account deficit, iyo yakutonyanya kuwedzerwa nekuti zviri kubva kuSouth Africa zviri kuuya zvakachipa uye zvatiri kuendesa kuSouth Africa zviri kuenda zvichidhura. Saka zvoita kuti current account deficit yedu yoramba ichikwira. Kukwira kwecurrent account deficit kunoafektawo zvakare chikwereti chedu nekuti kazhinji kuti munge muchifinansa deficit imwe muchitoda kunge muchikwereta either domestically or even externally. Saka current account deficit inozoitawo zvakare kuti external debt balance yedu irambe isina kumira zvakanaka.
VaJokonya vamwanga vachiti zviri nani hazvo kuti dhora remunyika ridzoke, mungade kuriona richidzoka kwapera makore akaita sei?
Kuti dhora ridzoke pane zvinhu zvinofanirwa kunge zvaitwa zvinoita kuti risazonyanya kudzoka rigozochemedza ruzhinji rwenyika zvekare sezvarakambotiitira muna 2000 kuma 2006-7 kuyawo. Panofanirwa kunge paitwa inonzi muchirungu reserves, kana kuti yatiratidza kudadzira magold reserves yaishandiswa nechekare kuda mazuva zvinhu zvachinja vazvo, asi nenge waisa gold reserve inogara iri parutivi kuitira kuti kana mari yenyu ikaramba ichikwira yudzoka imi munenge mune chinhu chokuitsigira nacho
vachitambara todzoka kwamuri zvingatora nguva yakareba sei kuti dhora remunyika ridzoke zvakare uye zvii zvinoda kuita
kudzoka kwedhora kunonyanya kudependa nechekutangisisa kuti taadresa here atingati pachirungu mabinding constraint ari kuafecta nyaya dzecompetitiveness ari kuafecta nyaya dzeproductivity mueconomy chekutangisisa chiri kunyanya kuafecta mabhizinesi muzimbabwe inyaya yekuti zvinodhura zvakanyanyisisa kuti unge uchiita zvemabhizinesi muzimbabwe high cost of being business yakaipira pakuti inoiroda inobvisa yatinoti pachirungu competitiveness hapana investor whether local kana foreign anoda kuuya munyika mune mitengo yakakwira nekuti mitengo kana yakakwira zvinoreva kuti return yaanowana inenge yakaderera saka senyika tinofanira kuadressa iyo nyaya yecost of doing business tinoiadressa through nekuburikidza nekugadzirisa zvinhu zvakaita semagetsi zvinhu zvakaita semvura zvinhu zvakaita sematransport nemalogistics vana national railways of zimbabwe nemabusiness regulation edu
nyanzvi munyadzo zveupfumi vaprosper chitambara vanoshanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe vanga vachitaura vari muharare manzwawo zvakare kubva kuna vakalisto jokonya muzvina bhizimisi uye vaimbotungamirawo sangano reconfederation of zimbabwe industries vanga vari muharare zvakare
makateerera kunefenyuro yenyu yestudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com
vechidiki vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi uye zvematongerwo enyika kwaita kuti varambe vachinhonga svosve nemuromo vanoti izvi zviri kukanganisa zvikuru remangwana ravo vechidiki ava vanoti wehurumende yezanu pf inofanirwa kubvuma kuti yatadza kutonga uye kuti itaurirane nevana vezimbabwe mazano ekugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwaita zinyekenyeke mutungamiri wesangano rezimbabwe organization for the youth in politics vangosilati Emmanuel Moyo vaudza ntungamiri Nkomo westudio 7 kuti vechidiki vaona nhamo nemamiriro yakaita zvinhu munyika
ikonomi yedu yaparara zvakare zvematongerwo enyika zviri kurazva kuti zviri kutopara zvematongerwo politics and economy it works hand in hand saka zvikadza kwakuno kupolitics zvinouraya zvakare nekueconomy saka kwatakananga takananga kumawero chaiko mahopi yenyika yanga yakazama kuunzwa nezanupf government vachitaura zvanga zvimaseti chinove nechocho haachokwadi chiribonjii ndechekuti vakundikana ikonomi yedu yaparara saka handizivi kuti tichadini asi isu sechidiki ramangwana redu riri murima risingaiti
saka kwoitwa sei apa vamoyo
chokwadi chinohwadza chatinofanira kungobvuma tose ndechekuti hurumende yababa vedu vamugabe yakundikana icho ichokwadi chinhu chisingadi kubvumwa nevanhu vese but ndechokwadi chiriko hurumende yababa vamugabe yakundikana chinodikanwa apa kuva nehurumende inokwanisa kuattract yatoti pachirungu foreign direct investment patisina kungwa kana pasina foreign direct investment hapana kuuya kungaita mabasa hapana kumbuka kungaita economy and foreign direct investment zvinona kuti zanupf government yadini nai yakunzikana kuiunza saka naizvozvo mwari vachitungamirira panda government itsva ichaita kuti ikonomi yedu imuka ndokuti tidzokere pataivetiri asi zvikaramba zvakadai chokwadi chiripo ndechengoti tokunanga kumawere and mhuri yezimbabwe ichatambura zvikuru ndochokwadi chatofanira kungobvuma sevana vezimbabwe
vangosilati Emmanuel Moyo ndevesangano rezimbabwe organization for the youth in politics vanga vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo westudio 7
muchirongwa chedu chelive talk the connection vechidiki nhasi na 8:30 p.m. vanenge vachikurukura nekutarisa kuoma kuri kuita upenyu
kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1 202 465 0318 Mwichitudza namba dzenyu kutora tigo kufonerai.
Yashika nguva ya munu farira zvikuru vatereri, nguva ya tinoverenga mashoko amunenge matitumira.
Tsamba yekutanga yabva kuna Zviito Wairesi ari kumagunje. Uye anoti munofara here Blessing naJonga nevamwe vose veVOA. Pamberi nebasa nekuburitsa nhau dzechokwadi. Ndikwaziseiwo Jedza, Jealous Mukwanda, Chomi Stanley, Gandarashe, Mudara Madzomondo, Nomo Yogo, Owen Garadi, Musa Chivambushure, muri yose yekwamanyemwe, Madimbare wose nevose vakateerera ndatenda zvikuru.
Mumwe anotiwo ndinokwazisaiwo mukoma Jonga namukoma Blessing, aiwa basa munogona chaizvo. Ndinoti rambai makashinga nechokwadi. Varume ndapota verengai tsamba yangu. Ndinokwazisawo muri yese yekwaChipara kumwenezuko nemudzimai wangu mai Miriam Chipara nemwana wangu Miriam ndisingakanganwe vose vanondiziva. Munyori ati anonzi Colin Chipara ari kuSouth Africa.
Mumwe anoti makadi zvenyu kunotafa ngenhamo kwamarange kubocha. Nzara zvayo atitauri vamugabe dai vari mumwe ngavachizorora taneta ngezvavo. Munyori haana kutipa zita rake.
Mumwe anotiwo makadi Jonga and Blessing, varume rambai muine rudo rwamuinarwo rwokutipa nhau dzechokwadi. Ndomhoresa vagari vose vomukasawe kuno tanzwa nezuva vakomana. Apo nzara iri kuno iri kurwadza. Vanhu havana mari apa mvura iri kunetsa yokunwa. Ndini Kasawe Kapfunde.
Aiva vateereri, nguva ndoyaita shanje, asi tinokurudzirai kuti rambai muchitumira tsamba dzenyu kuno kuStudio 7. Ngatisanganei zvakare patichaverenga tsamba dzamunenge manyora. Tinoti rambai muchinyora pamwe nekushanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chinofanirwa kukwinya dzisimbe kana chichida kukunda Bangladesh pamutambo wechitatu wema One Day International uchatambirwa mudhaka mangwana kuBangladesh. Bangladesh nezuro yakakunda Zimbabwe nemaranze 58 mumutambo wechipiri. Zimbabwe yakakundwa zvakare mumutambo wekutanga. Mongoro wenhau dzemitambo vamuzi wetu Hadebe vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti Zimbabwe Cricket inofanira kutsvaga vatambi vechidiki kubva kumativi mana ose enyika kuitira kuti mutambo uyu usimukire.
Semaonero angu zviri kuitika ndezvekuti tikatarisa madevelopment structures edu anenge asi kufisa vatambi vanogona kunge vachitamba at the top level of cricket. Kana varipo vatambi vacho zvinogona kuitika kuti hatisi kuvashandisa. Saka zvakakosha parezvino kuti tinge tichitsvaga ivo vatambi vava, kwete kuvatsvaga kumacities mahombe asi kuno kumasmaller towns kuti vange vachigona kuti vange vachipinda muZimbabwe Cricket. Ndikuona madevelopment of structure vetu anofanira kuti ange asingatarise kuvulawayo nekuHarare chete, but atarise kwese kwese kune mastructures ari pasi pasi. Fanika kuvulawayo tinoona kuti kune emakandeni cricket, kune vatambi vari kutamba nemazvo ipapo. Ivavo ndo vatinofanira kuti tinge tichivapromota tichivadevelopa. Andogona kwangu,
tinoona zvekuti imo musangano reZimbabwe Cricket manga mune kusawirirana nyanya pane vamwe vatambi vechichena. Takaona vazhinji vachisiya mabasa, vamwe vachinetsana neutungamiri weZimbabwe Cricket. Zvingave nechekuita here nematambiro ari kuita chikwata pari zvino?
Ndifunge kudaro because kana vachitamba vakamirira Zimbabwe inenge iritori opportunity yavo kuti vange vachishaina, kuti vaone nemamwewo mateams vanogona kuti vange vachienda kunotamba kuno kune mari yakati kuti kufura iye muzimbabwe saka andione kutaro nyaya iripo ndekuti kunofanira kuti funge kuchisiyanisa zveadmin zvepolitics yecricket nekutamba saka ava vatambi vanenge vasarudza vanofanira kuti vange vachitamba nemazvo kuti vange vachigona kuwana mamwe matimu ari mari sekuona kwangu madevelopment structures togona kuti us ignored them kwete kucricket chete pari kune mitambo yese
Muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe achitaura ari parunare Mubulawayo naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa website yedu www.voashona.com.
Tochienda kunyaya yedu yekupedzisira. Vanhu vakawanda munyika vanoti simba riri kushandiswa nemudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe mukuona kuti dzimwe nhengo dzezanupf dzadzingwa harisi ravo asi kuti ndere murume wavo uyo ave kutadza kutungamira nemazvo hurumende pamwe nebato rezanupf. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Amai Mugabe vakatenderera nyika yose gore rapera vachinyomba nekusumira dzimwe nhengo izvo zvakakonzera kuti nhengo idzi dzidzinge nebato rezanupf. Vakadzingwa mubato rezanupf nekuda kwaamai Mugabe vanosanganisira vaembo vemutevedzero wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vaembo vemakurukota ehurumende vaodesa Chamu pamwe nevadzikamai Mavhairi. Mugari wemuchinhoi vapeter Levanda vanoti zvave kuitwa naamai Mugabe mubato rezanupf inzira yekuda kuchengetedza upfumi hwemhuri yavo kana vamugabe vabva pachigaro.
Ndinofungidzira kuti kumhanya mhanya kuri kuita amai kana kuti kupinda kwavaita mupolitics chido chavo kana shungu dzavo ndidzekuti vakunge vachizokwanisa kuchengetedza upfumi hwemhuri yekwamugabe kuri kunzi president Mugabe havasisi pachinzvimbo chekutonga nyika ino. Ndinodaro nokuti ndinoona kunge ivo havana ruvimbo nevamwe vanhu vakatenderedza vamugabe.
Mumwe mugari wete vainzi Ben vakile Banda vanoti kunyange amai Mugabe vari kushandisa simba ravamugabe ivo vave nesimba ravo izvo zvinoratidzwa neuwandu hwemakurukota ehurumende ari kupinda misangano yavo.
Amai ava simba tingangoti semunhu ana apiwa tomboti vapiwa zvokutaura but munhu ukapiwa zvokutaura stiri wewe unenge une rakowo simba handiti riri mauriwo rokuti paunoendawo unosvika uchi uri kutozvinzwa kuti ndozvitaura vamwe vanoramba kuti aiwa izvi zvamandipa izvi hazviite. I think from the back pane vamwe vaitombodzitaurai vachiramba but amai vakati ini ndozvitaura chete.
Izvi zvinotsigirwa nedongoro rezvematengerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairwanya avo vanoti simba raamai Mugabe rinopera nekufa kwavamugabe.
Kana zvavanga vachiita kuna mamujuru zvese zviya zvaizvika vanga vakatotumwa vamugabe kuti vaite izvizvo asi vatumwawana vamugabe munhu ungaoimai Mugabe munhuwo muzimbabweni ane kodzero dzake ende munhuwo anokwanisa kutozvionavo achitotonga nyika saka pane nyaya yekuwirirana kwavo mumba kwozivawo zvimwewo zvaari kuita zvisine navamugabe zvaangofanana nomukadzi wamao mazuvawo kupera kwamao pane zvimwe zvinhu zvaiita mao nomukadzi wake zvavaibvumirana mao dzetangwe wekuchina kwoziva zvimwe zvaitwa nomukadzi wamao neyes the gang of four zvanga zvisingazikanwi nani namao dzetangwe zvakazoita kuti vamao dzetangwe pavakafa mukadzi wavo akasungwa vamwe vacho vaishanda nayes the gang of four ikaexecutwa ikapondwa.
Tinotenda mutori wedu wenhau apa kuchinoi asi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Nhengo nhatu dzeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai dzinorohwa zvakaipisisa nhasi muHarare nevanhu vari kunzi vatsigiri vezanupf.
Kupera simba kwemari yemusouth africa korwadza vakawanda muzimbabwe zvikuru vemabhizimisi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Marvelous Mhlanganya uye na Chris Gande munaudze chirungu.